ndikutambira nemuparo mukuru asi kukachamara kuti handina zvinokuziva kuti ndingapuwawo chinhu chakadai navamugabe. Ari dzimwe nguva ndinoona kuti vanoonawo vanhu vanovashandira mabasa vakasiyana siyana vanogona zvimwe zvavanoda kuti vaitizwe pabasa reuresen minista. Zvandinomuka kuti vakaonawo zvimwe paexperience yangu yandakasevenza for 17 years on different 3 ministries.
Zvii zvamuri kuvimbisa vagari vemumasvingo?
Ndinovavimbisa kuti tinofanira kukontinua zvaka tinofanira kupfuurira mberi nedevelopment yemasvingo, kunyaya dzemigwagwa, kunyaya dzezvikoro, kunyaya dzezvipatara. Tinofanirawo zvakare kuti nyaya yekugovana kweminda ipfuurire ichiitwa zvakanaka tisingatataridzani.
Ko tichitarisawo nyaya yekunetsana kamudunhu remasvingo yagara iriko kwemakore akawanda, mungaigadzirisawo sei?
Chekuona kwangu ndinoona sekuti bhiro rino rakava gore rokupedza nyaya dzokunetsana kwevanhu vemumasvingo, nokuti vanhu vachisarudza pataenda konge vanhu vakagona kuita vanhu vavanoona vanovateerera. But zvakatibetserawo kuti kusiyiwa kukaita vamwe vanhu zvakapa chikoro chakakura chokuti vaakudzoka vachiona kuti zvinogandarambwa navanhu. Taimbova kutotaridzana tiri munhu nemunhu semafaction, but iko zvino vakaona kuti kana torambwa nevanhu tirivou vazhinji vavo vari kudzoka. Tinoaza kuti nyaya yatichapedza iyoyo.
Rimwe dambudziko ranga richimbonetsa navo vagari navabhasikiti ranga riri kutokwe mukosi, vanhu vakanogariswa kunowanetsa ava. Muri kuronga sei kuripedzawo dambudziko iroro nekuti vari kuti vari kugara musango kusina mvura?
Takatorifambira ndisati ndatombopuwa pozisheni yekuita resident minister netimu yedu yemasvingo yevanhu vepolisi bhiro. Tikaifambira tikanoenda kuchingwizi kwanga kwakabviswa vanhu vokutokwa mukosi vachiiswa. Chokwadi hakugariki, chokwadi kuidudhure yengombe nemhuka dzomusango vanhu vanga vachiurawa nezvinyavanda nenyoka. Takaenda setunhu remasvingo vatungamiri tikanoona kuti hakugariki, tiri kutotsvaka purazi rokuisa vanhu ava kuti vabve munzvimbo dzakadai.